Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kukadzi 22 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende nekanzuri yeHarare zvokandirana nyoka mhenyu zvichitevera kumborambidzwa kwemakombi kupinda mukati meguta. Muparamende munoita bata murefu bata mupfupi zvichitevera kunetsana kwaitika pakati pegurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu nasachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vatemba muliswa. Mwenyaya yedu huru yanhasi, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzoziya remangwana reMDC Alliance zvichitevera kuchema chema kuri kuitwa nemamwe mapato ari muAlliance achiti haasi kuona remangwana rakajeka mumubatanidzwa uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji nhasi vatambura kupinda mudhorobha reHarare mushure mekunge vemakombi varambidzwa kuburutsira vanhu mukati medhorobha. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonoka kumabasa nhasi mushure mekunge vemakombi vavaburutsira kunze kwedhorobha zvazopedzisira zvaita kuti vanhu ava vafambe netsoka kupinda mudhorobha. Mumwe wevanhu ava ndiva Martin Kondo vanogara mumusha weHighfields.
Isu tangomugoma kusenchibva kuHighfield. So ndakwira lift along Wheel of the Road ndakusvika pana Birmingham. Ndaona pakatomera mapurisa achitema kombi achitena kutodzoka kumakombi akangoti takudzokera pana moto tibatsirawo kuti tikubatsire because mutown hamuchapindike. Saka it means kuti tobve kumba kwedu kupinda mutown takutofanira kuti tikabhadhara 50 cents pakutoita ngepachamira kuti kamwe kamotikari pakuona kuna bhe kuti pinde futi mutown. Ofisha tikwanise kuti 50 cents ndokwira $2 kupinda mutown. Kumba kunesina mari, mari tinoiwana kupi? Ende mari kana kubhengwa chakuna nyika ina mari, saka toita sei nezvazvo? Zvakutotomera.
Mumwe mugari wekuchitungwiza uye aishanda pane chimwe chitoro chiri pakati pedhorobha vaLibert Mombendambe vati zvavatorera nguva yakareba kuti vafambe kubva kuCoca-Cola kwavaburitsirwa kuti vapinde mudhorobha.
Ini ndinogara kuchitungwiza. Makuseni anhasi ndashamisika zvikuru ndichiona vanhu tichiburutsirwa kuCoca-Cola tichifamba netsoka ndofunga about 3 kilometers kubva ikoko kusvika mutown muno. Taona chokwadi zuva ranhasi kuti hurumende yamunangagwa haina kana kumbosiyana neyamugabe iripo pakushukurudza isu vana veZimbabwe nekutitambudza.
Izvi zvatsinirwawo nemugari wekuWarren Park vaHubert Corner avo vati vaburutsirwa kushowground vakazopedzisa rwendo rwavo netsoka kupinda mudhorobha.
Makombi vanhu vacho vemakombi vari kuuyawo tisiya paya paya tomirirawo mabhazi acho dzimwe nguva usaaone plus tiri kuisa in extra cost. Yeah, 30 cents of which it's something unexpected. Nyango kuvarongo wedu tikavaudza izvozvo havasi kuexpecta zvo zvakadaro kuti vatiwedzero mari.
Mugari wekukuwadzana muzvare Joyce Chabikwa vati vaburitsirwa pa showground zvava kuvadhurira kuti vapinde mudhorobha sezvo vachiti vave kutoita zvekutsvaga dzimwe motokari dzinovapinza mudhorobha kana vachinge vaburitsirwa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti makombi aburitsire vanhu.
Ini ndogara kuwadzana. Makona asi kombi andakwira inini yandiburutsira pashowground ndopataburukira. Zvatoti pandatodzika zvatondikatya madza mandatobvunza kondakta kuti kwechii zvikanzi ndopata akugumira. Saka ndatoona kuti zvakaoma zviri kuitwa panyika ino. Zviri kuitwa navamunangagwa hachisina kunaka. Kubva panguri yavakapinda kusvika pavava yezvinezvi hapana kana chavati vambotiitira.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti danho iri rakatorwa nehurumende zvisina kuwirirana pakati pekanzuru. Hurumende pamwe nevemasangano anomirira vagari vemuHarare, nokudaro chirongwa ichi chinofanirwa kumiswa. Zvichitevera kunyunyuta kwaita veruzhinji, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaburitsawo mashoko ekubvumidza vemakombi kuti vapinde mudhorobha vachikandira nyoka mhenyu kukanzuro yeHarare yavati ndiyo yakatora danho iri isina kubvunza zvakakwana. VaMoyo vati hurumende ichagara pasi nevemakanzuro ose munyika pamwe nevemasangano anomirira vagari nechinangwa chekugadzirisa nyaya yekufamba kwevanhu kupinda mumadhorobha, vachiti danho rakadai rinofanira kutorwa pachinge pagadziriswa zvose zvinodiwa kuti veruzhinji vasatambudzike pakufamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotengesera mumigwagwa pamwe nevatyairi vemakombi vanoti havasi kufara nekudzingwa kwavari kuitwa muguta remasvingo nemapurisa pamwe nemasoja akapakatira pfuti. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha remasvingo nhasi masora makati dzii zvichitevera kudzingwa muguta kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa pamwe nekuramidzwa kwevemakombi kupinda mukati meguta. Mauto nemapurisa anga achibatsirwa nevashandi vekanzuru yemasvingo. Asi vagari vanoti kushandisa kwemauto nemapurisa ane zvombo zvehondo kutyora kodzero dzavo sezvo munyika mune runyararo. VaDennis Gomo avo vanotyaira motokari diki dzinotakura vanhu vanoti vanotsamisa zvikuru nekutadziwa kushanda kwavaita kuti variritire mhuri yavo.
Vakatopakatira pfuti zvokuti vari kuti ukatakura vanhu tichatopfuura mavhiri emotokari, saka takatopaka tisikana usevenzi. Ndo mararamiro atinoita, saka tizi kuti vanoda kuti tidi. Takatobatikana izvo zvatina kana sendi tichitakura vanhu tichibva mutauni kuenda kuwest tichidarika nemurengi west tichiita ma50 cents. Saka ndo mararamiro atichiita iwavo kuti tiwanewo mari tiwane kurarama, asi nhasi hakusi kana kushandika.
Mumwe anotengesa mumigwagwa muzvare Faith Moyo vanoti vanoshushikana zvikuru nekudzoka kwakaita mauto mumigwagwa vachiti izvi zvinovatyisa uye kutadzisa kuita basa ravo rinovararamisa.
Tofunga toti pamwe zvavakambouya vakadzokera pamwe vachadzoki, manje izvezvi vadzoka, izvezvi hatina kana mari dzekubhadhara marendi kana vana vechikoro vachitosiya kuti votorarama sei nenyaya yavo masoja iwayo. Bhozi izvezvi mutaura hamusi tomboshandika, hamusi tomboitika kana chii, tikangowaridza vanotouya vototora zvinhu zvedu, saka totosiya kuti torarama sei.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaHard Life Tangai vasoropodza kushandiswa kwemauto ane zvombo.
Isu panyaya iyi tinonasa kuti kanzuro yaita sekuti mhanyisei, nekuti hapana kumbogara paitwa engagement nemavendors aya, even nevanhu vezvipipipi kuti vataurira nekutivo vanooparata papi kana kuti voshandira papi mavhenda. Chekutanga chavangadai vaita, vaifanira kunopa vanhu pekutengesera vezvipipipi vopuhwa pekupakirawo mota dzavo kuti vagooparata vachibva ikoko. Zvino manje apa zviri kuitika nezvokuti havana kutomboratidzwa, vanongodzingwa kunzi budai mutaundi kuti voendee pichaiko chaiko kunomirira zvimota zvacho, havana kunge vataurirana. Ava vanenge vachipa reason yekuti pavari hapana business, avo vachiti hapatendegwi. Saka ndonatso kuti paita nyaya yatiri kukondema ndeyekuti isu havagoni kuti mauto apinde akabata zvombo zvavo achiti vanhu budai. Zvoita sekuti patoita kuita nharo kana kuti patova nevhaiorensi yakuda kushandisiwa zvombo izvozvo, ipapo izvozvo tinozvikondema 100%. Hazvitendegwi kuti vanhu vafambe vachidero vachivhundusira vanhu. Hatingagari zvakanaka musociety kana tikafamba takadai.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vaudza Studio 7 paRunhare kuti havakwanisi kutaura zvakanyanya panyaya yemauto, vachiti chirongwa ichi chakabva kumusoro kuhurumende.
Ishe masoja ndifunga kuti ingakwanisa kunenga pa comment inenge yauya iri directive kubva kugovernment. Obviously kana shishika achiri directive from the government yabatana nevedu, isu tinenge taita vatete. Kana paine masoja ari kukizira vanhu,
vafidze vakurudzira vanotengesa pamwe nevatyairi vezvipipipi kuti vauye kukanzuru vataurane navo kuitira kuti vakwanise kutsvagirwa nzvimbo dzekushandira mudhorobha kuitira kuti vasashandire pese pese. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kune mamwe madhorobha munyika kunyanya muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeNigeria vanoti vamwe vevanasikana vakapambwa pane chimwe chikoro kutanga kwesvondo rino mushure mekurwiswa nechikwata cheBoko Haram vanunurwa. Kusimba kwemauto yeTurkey muhondo yaari kurwisana nechikwata cheveChurkish munzvimbo yeAfrin muSyria mucherechedzo wekukura kwekugadzirwa kwezvombo muTurkey. Makore adarika mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vaitsvaga nzira dzekuderedza nadzo kuti nyika yavo irarame nezvombo zvinogadzirwa kunze kwenyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika dzinoti kushaya kwevaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai hakufanirwe kubva kwavewo kuparara kwemubatanidzwa wavakanga vavaka weMDC Alliance uye une mapato manomwe anopikisa. Nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzwa uyu ndiyo imwe yenhaka dzakasiyiwa nemushakabvu uye dziri kukurudzira kuti vachange vachitungamira bato reMDCT vaendese mberi muono wavatsvangirai uyu. Asi vamwe vanoruzivo nezviri kuitika mumubatanidzwa weMDC Alliance vanoti miswe yatotanga kuonekwa mubatanidzwa sezvo vamwe vatungamiri muMDCT vari kunzi vari kuramba kubatana nemamwe mapato ari mubatanidzwa uyu vachiti mubatanidzwa unofanirwa kungove wemapato akabuda muMDC kwete kutora vamwe vose vasinei nekuumbwa kwebato iri. Vatungamiri vemapato ari mubatanidzwa uyu vanonzi vari kutarisirwa kusangana kuti vazere mangwana remubatanidzwa uyu pamwe nekusarudza mumwe mutungamiri achaumirira musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya pamwe naDr. Takawafira Zhou vanoye zvakare nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Tatanga nekubvunza Dr. Ruhanya maonero avo pane remangwana reMDC Alliance.
Chinhu chekutanga ndechekuti tine urombo nokurasikirwa navatsvangirai, asi tine tariro yokuti vatsvangirai pavakabatwa nechirwere chekenza vane matanha vakatora ari kurambwa nevanhu kuti vatende kuti papa nevhizheni yavanga vanayo, vachienda kundoshevedza vana Profesa Washman Ncube, vachienda kundoshevedza vana vaBiti, vachigara pasi kuti ngatitei MDC Alliance. Handifungi kuti vanga vachitaura nezvekuti kwa MDC Alliance, vanga vachitaura reunification yomusangano. Vanga vaenda kune vamwe vavo vakatanga navo MDC kuti varume, inini ndakurirwa nezvandakurirwa, zvava zvakadiniwo kuti tigare pasi kuti ramangwana isusu tisipo mofamba so. Saka na vana Washman Ncube, vana Biti, vana Chamisa nomusangano weMDC, kana uchida kurespecta vatsvangirai zvido zvavatsvangirai, MDZ Alliance haifani kufa, inofana kutova new energy, inofana kuva invigorated nokuva nevision, ende vanofana kuva nemweya wokubatana nemweya worudo. Izvi zvetinonzwa kuti pane vamwe vane vachiita vadi Alliance vane vachimboti kwai ndoda kutungamira ini, haiwa zvizvo zvanga zvichitaurwa navatsvangirai.
Dr. Joe, munoti onera mangwana reMDC Alliance?
Ini ndinobvumirana navari hwanya. Nokuti kana tikatarisa Ishe Alliance inobva kuna vatsvangirai, pamwe vaimboiti Big Ten, kuti Big Ten haizari, inoramba ichingokwezva vamwe vachingouya muBig Ten. Vezvitananida kuti nditaura ndechekuti even tikatarisa muAlliance yakakraftwa inounyanzvi hwokuona kuti even mbambo yacho yaitungamira Alliance vatsvangirai vanokwanisa kuzoshayira zvatinoda kuti tiuplesadvaitika. Saka muAlliance kana ndakateerera zvikuru nokuverengawo chinyogwa chandakaona chekuti even pashayikwa vatsvangirai pane succession plan yokuti zvekare unotungamira muMDC unoramba achitungamira Alliance. Chazongonetsawo hacho ndeya mado yativa nga atingangonzwawo anobva kuMDC. Asi ini ndaanofunga kuti vatsvangirai vakasiya vaita mbambo vachamisa vakatowa kuti vanotungamira Alliance, uyezve vachamisa vachizoitawo laki yekunational council futizve kuvikomewana vatsvangirai vachizova mutungamiriri ikoko. Saka ndinoona tichiramba tichienda kumberi ndaandifunga kuti vanotungamira MDC dai vatadza kuonera pedo sehozha vaona kumberi mberi kwatinoenda uko kuti Alliance yakanaka, hatikwanisi kuti tizoputsa chirangano chakasiya chaitwa navatsvangirai.
Dr. Ruhanya, mungaona here original MDC yabatana muAlliance sezvavaita izvozvi? Mamwe mapato akapindawo muAlliance manayo ari anezenge aine mukana wekurarama mubatanidzwa iwe.
Vanorarama. Chinhu chikuru chinofanira kuzikama nevanhu veZimbabwe nevanhu veMDC ava vari kutaturana ndechekuti MDC the political party hachisi chiburial society kana kuti chimwe chipati chemanga manga. Iyi pati yakarongwa for the past 19 years navatsvangirai vachishanda nevamwe vavo. Vabiti vaoshwe nyure vaitokodzani kupe vanachamisa navamwe vese vakagara pasi sevanhu vanoda kuti remangwana renyika ringe mberi. MDC ine capacity yokuhwina election inouya kana vanhu vakaisa musoro pamwe vakauya kuMDC Alliance vakabatana.
Dr. Joe, pane vamwe vanga vachitoramba kudyidzana neMDC Alliance vatsvangirai vacho vachiri vapenyu, mungazoona here vanhu ivo vachizochinja maonero iwayo vachibatana nevamwe?
Ina handioni vanhu vachiramba nokuti simba iro harisi muvatungamiriri vayo vanongoputika putika samapopukona. Simba chairo chairo riri mumaprovinces, riri mumawards, riri mumadistricts, riri mumabranches. Saka wese anofanira kudzidza chidzidzo chokuti hazvibatsiri kuti iwe uopoze current of events uwanikwe uchida kuti mvura ichierera ichienda kusouth iwe uda kuenda kunorth. Zvinoonesa izvozvo. Saka ina handioni kuti pane vangaramba. Kana pane vanengaramba ikozvo vangatofungawo kuti influence yavo ingatobatsira. Saka ini ndinongotaura sezvinotaurwa navari hwanya kuti chavakudiwa kuisa musoro pamwe chete. Chavakudiwa huzumbimbi ndoga, tinoziva kuzana ndoga wakasiya jira pamasese. Chavakudiwa mukombera pamwe chuma chomuzukuru. Vakuru vakagara vataura kuti rume rumwe harikombi churu. Matendera kurira huva maviri. Mukadzi umwe chitukandarayira. Iko zvino paakuchida enyu fokasika kuti hatingati paradigm shift.
Dr. Ruhanya, takanzwawo mai mujuru achitaura kurufu rwavatsvangirai kuti vanenge vazvipira kupinda mubatanidzwa uyu. Tingaona zvichiitika here kana kuti aingove mashoko pane vanhu?
Aiwa, mabasa anoonekwa muzvito. Parufu rwavatsvangirai pano vanhu vakataura zvakawanda nokuti kana munhu waenda parufu haukwanisi kundotaura zvinhu zvisina maturo, unotaura nyaya dzokunyaradza vanhu.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna Dr. Takawafira Zhou vanouye zvakare nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rePTUZ vari parunare neStudio 7 kumasvingo. Sangano reAmnesty International raparura gwaro rinoburitsa makosheserwo akaitwa kodzero dzevanhu nehurumende dzakasiyana-siyana pasi rose kusanganisira Zimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakaparurwa gwaro iri muHarare, vanoshanda nesangano rivakamirira donho reSouthern Africa, vaDepros Muchena, vati hurumende dziri kudzokera mumashure mukuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Vamuchena vati hurumende dziri kushandisa kutyityidzira nemapurisa kuti veruzhinji vasashoropodze zvakaipa zviri kuitwa nehurumende idzi.
Chatiri kutaura ndechekuti kodzero dzevanhu pasi rese dzinofanwa kuti dziremekedzwe, nekuti nyika dzataongorora kubva kuna ana America, nyika dziri kuEurope, nyika dziri muAfrica muno, nyika dziri kuAsia, dzese nyika idzodzidzi nehurumende dziri kutonga munyika idzodzi hadzisi kukwanisa kukurudzira kodzero dzevanhu. Vari kushandisa zvokutyisidzira vanhu, vari kushandisa zvokuti vanhu vasakwanise kutaura zvavanenge vachifunga, vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa vamwe vanoshanda mumapato emasecurity kuti vanhu vanyarare. Saka tiri kuti nhasi report ratiri kubudisa munyika ndiri kukurudzira kuti kodzero dzevanhu pasi rese dzive dzinoremekedzwa.
Vamuchena vati sezvo kune nyika dziri muAfrica dzine chitsama dzakatarisira kuita sarudzo gore rino kusanganisira Zimbabwe, vari kukurudzirawo hurumende nevagare kuti nguva yesarudzo haisi nguva yekuurayana asi kuita sarudzo murunyararo.
Kune nyika dziya dziri kuita sarudzo, tiri kuti panguva yesarudzo haisi nguva yekuurayana. Nguva yesarudzo ndeyekupa mukana wekuti avo vari kunosarudza nekusarudzwa vakwanise kutaurirana kuitira kuti zvinhu zvifambire mberi murunyararo. Saka kune nyika dzakawanda dziri kuita sarudzo, kwete kuSouthern Africa asi muAfrica yese.
Vachitaura nezvekodzero muZimbabwe, mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati mugore ra2017 kodzero dzakanyanyochikorwa ikodzero dzekuungana kwevanhu, kuratidzira pamwe nekodzero dzekuti vanhu vataure pfungwa dzavo vakasununguka.
Kodzero dzatakaona dzisina kufambiswa zvakanaka muna 2017 muZimbabwe dzanga dzakanangana sei nekodzero yatingati Freedom of Association, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainga vasingakwanise kuti vaite vaungane vaite mameetings avo vakasununguka, vamwe vachikwanisa kunge kuti vaite mademonstrations achirambiwa kana kuti vachidispeswa nemapurisa. Ndingati chechipiri ndechekuti voice rimwe nerimwe rakanga richida kunge richicriticize hurumende rakanga risingatambirwe. Saka wakanga usina mukana wekuti munhu utaure wakasununguka uchicriticize hurumende.
Vachitaura nezvenguva yekutorwa kwenyika nemauto, vaZilala vatiwo pane kodzero dzakatyorwa kusanganisira kusawaniswa nekukurumidza magweta kune avo vaisungwa.
Ndingati chatakaona pasekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndechekuti pane vakasungwa nemilitary police. Panguva yavo yearrest havana kuwana access to their rights. For example, the right to access a lawyer kuti ungeonomiririrwa kana wasungwa yakanga iri right isina kuwanika panguva yavakasungwa. But zvinhu zvatinotarisira kuti even kana munhu wese zvake kunyange uine mhosva yakadii, law should not be selective. Kana nemhosva yaunenge uinayo unofanira kutreatwa zviri just even uri criminal. Marights ako anofanira kunge achingoremekedzwa zvakadaro.
vaZilala vatiwo kurudziro yavo kuhurumende iri kutungamirwa navaEmerson Munangagwa ndeyekuti isaramba ichityora kodzero sezvaiitwa nehurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Anongotarisira ndechekuti whoever ari kutonga ngaaremekedze kodzero dzevanhu. But what would say ndezvekuti hurumende yambava Munangagwa ngaikwanise kuti iopportunity yokuti isiane ne legacy yava Mugabe akanga ine ma human rights violations akawanda. Kuti ikwanise kutora mukana uno kuti usha a new era yekuremekedza kodzero dzevanhu. Pavachange vachiita zvese zvavanenge vachiita, vaise human rights in the forefront, vaise human rights as a priority kuitira kuti vanhu vave nehope.
Mugwaro iri sangano reAmnesty International rakaongorora nyika zana nemakumi mashanu nefumbamwe. Asiwo sangano iri rinoti kunyange hazvo hurumende pasi rese dzisiri kuratidza chido chekuremekedza kodzero dzevanhu, veruzhinji vari kuramba vachirwira kodzero dzavo zvisinei nekumbunyikidzwa kwavanoitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nezvemhirizhonga inoitirwa vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo mukoma makaoma kubva kuna Japraiser. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende nekanzuru yeHarare zvokandirana nyoka mhenyu zvichitevera kumborambidzwa kwemakombi kupinda mukati meguta. Munyaya yedu huru nhasi tataura nenyanzvi dzezvematongerwo enyika pamusoro peramangwana reMDC Alliance zvichitevera kuchema-chema kunonzi kuri kuitwa nemamwe mapato ari muAlliance achiti haasi kuona remangwana rakajeka mumubatanidzwa uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai miina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.